national chairperson wedu amaita bita Kumalo vakandinyorera tsamba yokuti kune vanhu vakastenda as my independence nevamwe vakasupporta my independence vange vachidzingwa kumusangano. Tsamba iyoyo yanga iri tsamba internal memo, chatisingazivi ndechekuti yakazosvika sei papepanhau, asi zvisinei ndanyora tsamba ini ndichiendesa kuma provinces nekuma district kwedu maererano instruction iyoyo, ndichivaudza kuti vatenda sema independent vanenge vachizodzingwa mubato, asi kudzingwa kwavanoita vanonyorerwa tsamba inobva kuna secretary general pama instructions anenge abva kuna national chairperson. Chatisingabvumire ndechekuti vanhu vari kuma district, vari kuma provinces, vari kuma wards votanga kutandanisa vanhu ikoko, nekuti chatinoziva ndechekuti vanenge vaine ruwengo rwavo, vamwe vanenge vakangomaka nawo. Saka process iyoyo tanyora tsamba yokuti hakuna munhu anofanira kudzingwa unless nyaya iyi yabva nekuna national chairperson, yanyorwa na secretary general. Saka nyaya iyo ndeyokuti vakastenda sema independence vanenge vachizodzingwa bato. Saka tavapa kusvika musi weFriday kana paine vakastenda sema independent, asi vanofungidzira kuti pane zvikonzero zvokuti vasatandaniswe, vanyore tsamba kwatiri yatinoendesa kuna national chairperson. Tinoitira izvi nokuti kune vamwe vanhu vakastenda sema independent vari kuti ivo vakatumwa nevakuru vamwe vemubato menu kuti vamire sema independent. Saka kana paine zvakadaro zvakaitika, inenge iri mhosva yevakuru ivavo. Chechipiri ndechokuti kune vanhu vanonzi vakasupporta maindependence paelection apa vakanga vasiri ivo macandidates. Vanhu ivavo takapa chisungo chekuti havafaniri kudzingwa mubato. Zvavanoitwa ndekuti kana paine ane umbowo hwekuti vanhu ava vakaita zvinhu izvozvo, nyaya inounzwa kwatiri kuna national chairperson, vanhu ivavo votungwa umbowo hwacho huchiswa pamberi pedare, toona kuti vanhu ava ichokwadi here kuti vakaita mhosva kana kuti havana kuita. Ndipo chete patinozodzinga vanhu mubato, hatingoiti chidzingidzingi vanhu vedu.
Saka muchataura here nevakuru vacho vari kunzi ndo vaikurudzira?
Vamwe vacho vari kuti vane umbowo hwakadaro hwema WhatsApp kana kuti ma SMS message avakatumirwa. Tiri kuti kune vanhu ivavo ngavaunze umbowo ihwohwo kuofisi ya national chairperson zvichiuya nekuna secretary general, toona kuti umbowo hwavari kuti wanawo ndewechokwadi here. Nokuti kana munhu akanzi nemukuru enda unomira seindependent, hazvizonaki kuti toti taakudzinga munhu iye sekunge imhosva yake, imhosva yevakuru vemusangano.
Saka vanhu vakabatwa nemambure enyaya iyi vangasvike uwandu hwakadii?
Havana kunyanya kuwanda kana tichitarisa maindependence. Maindependence anenge anosvika, kana tisingakanganisa, anosvika kuma 25 vanova vanhu vakati vanomira semaindependence. Asiwo takaona kuti kune vamwe vanhu vakamira semaparallel candidates. Parallel candidate kuti yamira ichiti ndeye MDC Alliance, asi pamusoro payo paine imwe candidate kare. Vanhu ivavo pakauya matsamba aitaura nyaya yokuti kune vanhu vakamira independence, mazita evanhu ivavo akanga aiswa. Taakuona kuti kune vanhu vaakuita zveruvengo, kune vane vamwe vanhu vaakufunga zvecongress. Wofunga kuti nhingi kana aripo pacongress apa, ingava yedistrict, ingava yeprovince, machances angu anenge asina kumira zvakanaka, kwaakuda kuunga vamwe vanhu. Ndo zvatiri kurambidza izvozvo.